mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kugumbi 26 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiri weUganda vayoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rezvemari vamutuli Nguve vakataura kuti Zimbabwe ichava nemari yayo mukati memwedzi gumi nemiviri. Vamwe vanotora mashoko ava Nguve sekutaura kwemazuva ese kwehurumende. Asi vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoda kuyambira vemuZimbabwe vane mari yekunze kuti vangwarire kurasikirwa nemari yavo kana izvi zvaitika. Muzvinafundo Masocha vanoti sangano reInternational Monetary Fund riri kushanda neZimbabwe panyaya iyi, naizvozvo chinhu chinogona kuitika nekuti IMF inoda kuti Zimbabwe ibude mumatambudziko mairi. Muzvinafundo Masocha vanoti pauremu hwemari yeZimbabwe ichainzaniswa nedhora ndipo pachachema vazhinji mutengo wedhora reAmerica radzika. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Ndozviona sezvinhu zvinenge zvakatinakire nyika kuzama kugadzirisa matambudziko ariko iko zvine izvi kuti vaunze mari yeZimbabwe inenge ichizova iyo mari yoga inenge ichibvumidzwa kutenga nayo muZimbabwe sezvinoita kune dzimwe nyika. Saka vagari vemuZimbabwe toda kuti vanatsokunzwisisa izvozvo, vanatsokuzviongorora kuti zvinenge zvichireva chii kwavari ike zvino zvava nemari dzakasiyana siyana kunyanya nyanya US dora inenge ichichengetwa navamwe vanhu kumba sekuita kusevha kwavo nokuita sei, vachazozvifambisa sei kana kwava nemari imwe chete inopromiswa naminista iyo kuti ndiyo inenge yava Zimbabwe dollar muZimbabwe. Saka ngavapaongorore ipapo.
Chii chamuri kuyambira vateereri kuti vaone apa?
Vateereri vapaone kuti mari yavo painozenge yakundochinjwa kuti ichiita zim dora iroro, nokuti kuuya kwezim dora iroro kuchauya neexchange rate inenge yakafikisiwa ipapo. Munhu oga oga zvake unenge achifanira kutondochinja US dora iroro kuti rive mari chai inozokwanisa kutenga muzvitoro mose nezvimwe zvose izvi kuti zvicharevei kumugaro wemuZimbabwe. Zvicharevewa zvinei zvakanakira mugaro wemuZimbabwe here una maUS dora izvozvi kana kuti zvichamushatira ipapa ngapaongororwe ipapa.
Munoona sekuti pane chingakanganisika kana Zimbabwe ikaita mari yayo pachayo?
Pari zvino zvinokanganisika handinyanyi kuzviona nokuti vanenge vari kuda kuti nyika ikwanise kuattracta mainvestor vaya vaya anonzi pachiru kumaforeign direct investments, ndiwo ari kuzvipusha izvozvo. Saka kuti vavhure gwara iroro ramainvestors auye munyika, kutoti nyika yoga yoga inobudirira dzatinoona dzinobudirira pano pasi dzine mari yadzo. Saka zvinhu zvinenge zvakandoti nakiri nyika, asi hazvizonakiri munhu wose. Ndo zvichazoitika izvozvo kuti vaya vaya vanenge iki zvino vatinoona vakuti vakagara US dollar vana mathousands namathousands vari kutenga maUS dollar pamabhengi paanenge achipiwa vanhu vanenge vatumirwa paya paya, ngavangwarire ipapa panozouya mari itsvai.
Chii chamunoona chichiitika apa?
Zvinogona kusavanakira nokuti hurumende inenge inokwanisa kuti yava 1:2 oro 2.5 oro 3 iwango wakatenga ma US dollars hako ne mari iyo saka kuti tutotenga unofanira kunochinja ne rate iripo iyoyo ndio kuda kuuraya kwandiri kuona hurumende irikuda kuuraya black market
vanhu vane mari dzavo dzekuamerica idzi vangaita sei kana Zimbabwe yava kuisa mari yayo
zvingava nakira ndio zvokukwanisa kuconverta mari iyoyo kuisa into value yakaita sokuta kutenga stand yako inonzi stand hai depreciate kana kuruza value kana uri kumusha zvako ukatenga zvimombe zvako zvimbudzi zvako nokuti mari chaiyo chaiyo kana wakaibata wakaigara inenge ichitongoruza value zuva nezuva roga roga kana ukakwanisa kuita chimwe chinhu chinoita kwatinoti kurima mari kuya kuiinvesta neimwe nzira yokuti chero kukazouya mari chero mari iyoyo wakabata mumavoko ikazonzi haisisina basa kana uchinge wogara waichinja iwe waiisa mune chimwe chinhu chinokuunzira mari kana kutenga chimota chako chetaxi zvinoita nani
saka hapana pokutizira kaapa kana zvakadaro
pari zvino pokutizira hapana kusvika kufunga mazano okurima mari inenge iina vanhu vanhu ngavasatsatsika yekugara nemari yakawanda vachinzwa minista achiti chii zimudhora riri kuuya pakati pakati zimudhora riri kuuya pakati pakati nokuti vanhu vanozoti ah taasingazvizivi kuti ndiwo zviri kuitika izvi takagara mari mari dzacho dzisina valu yakanyanya kuwanda nokuti parinouya dhora rezimbabwe vachariunza rakati simbei rogozoregedzeka zvaro nokufamba kunoita nguva asi vanhu vazhinji vanenge vatotsva
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio vari parunhare neStudio 7.
Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni nezuro vakasvika muZimbabwe uko vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nhasi. Vazhinji havana kufara nekusarudzwa kwakaitwa vaMuseveni. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakashora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti Zimbabwe International Trade Fair chitiko chikuru chose naizvozvo munhu anoshedzwa kuzoivhura anofanira kuve munhu ane chimiro uye ane zvatingadzidza kwaari. VaManduna vati kana vana muzvina bhizimisi vakatarisa vaMuseveni nenyika yavo chii chavanoona chavangadzidza kubva kwavari. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Kukokwa kwaita vaMuseveni hakundipi kufara kana kuti confidence nedirection yatiri kuinda. Kunoratidza kuti shamwari dzedu hadzina kunyanya kuwanda. VaMuseveni havasi munhu vane track record kana kuti economy kumusha kwavo inoyevidza yekuti tingatarisire kuUganda kuya tichiti ndo example yekutevedzera. Munhu watoriwo neikonomi yake pasi. Zvaa zvinge zviri nandi vadedzawo vamwe kana vana Ramaphosa vaya kuti vauye vazovhura iyo ZITF.
Kudedzwa kuzovhura Zimbabwe International Trade Fair kune zvakunoreva here?
Choice yemunhu watetiita kuti auye simano rangu inofanira kunge ari munhu anorepresenta nyika ine stature achasumudzirawo profile yetrade fair yedu ichiratidza kuti Zimbabwe is really open for business. Ndosaka ndataura munhu ane respect muinternational community sava Ramaphosa. VaMuseveni vaya havasi munhu ane stature internationally ane mbiri yekuzikanwa panyaya dzebusiness kusumutira kweekonomy watingati anopa ZITF yedu profile internationally zvatiri kutsvaga. Tiri kutsvaga kukoka mainvestor. Saka mei muchidawo munhu anopawo profile yeevent yakakosha seZITF mbiri yakanaka kwete kuti paite controversy iko zvino paya museveni ma newspaper kune dzimwe nyika anga angotaura kuti makwao ya dictator hei akasunga Bobby Wine zvikazvidi zvakuditractor from event yedu yeZTF saka choice yemunhu anouya yakakosha zvikuru kuzovhuraya ZTF ya
Va Kelvin Manduna vari parunare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pekugadzirira kwakaita nyika kana dutumutengo Kenneth rikabinda muZimbabwe. Mukroniko mune nyaya pamusoro pemisangano yegukura hundi iyo inonzi ichatangidzwa svondo rinouya. Mudaily News mune nyaya inotaura pamusoro pekuomerwa kwaitwa vamunangagwa pamusoro pemihoro yavashandi vehurumende. Mudaily News nekare mune nyaya yekufa kuri kuita ngombe pamusaka pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. MuNewsday mune nyaya yekusafara kweBotswana pamusoro pekuita zvemabhizimisi muZimbabwe. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadii vashamariro veStudio 7, ini ndinonzi Fred Chipando, ndiri paCape Town apa paWestern Cape. Ndinobatikana zvikuru nevemachechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika. Vanhu vachifa vachitambura havasi kuprofita izvozvo, asi kungoprofita zvina basa. Zvakafanana nezvakataura bhishopu nemeya mutende, vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari ukoko ndo kunoitwa kupenga ukoko, ikoko chako chako. Asi zvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabhishopu anoita zvekuti vanhu veZimbabwe vabatane, nzara iri muZimbabwe ipere, kwete zvavo zvokutaura kuti bhinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe, rakaurayisa vanhu. Zvatoziva mana gukura hwindi izvo, asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa naMwari, ivo vakabvisa vamugabe nekupu dzinozikamwa vakatiura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa, achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba, asi onje wavaiswa naMwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaizvo. Tatenda zvangu inini, maita basa vashamarara.
Makadii vatekenyi veStudio 7. Ini sekarang ndoitwa tapadzwa mandima ndiri pakasumbeke apo South Africa. Notenda nenhau dzamunoti pragmatica muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira avo government kuti iri kudzinga vanhu vamapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirera zvehuku pasina zvavarumboi, kana development yavanonga inokwanisa kusimudzira nyika. Saka ndinoti pamberi nayo vanhungavabve, hapana asina kwaakabva, vanhungavadzokere kwaakabva. Ibwiro ripiwa vanogonda vose, vazhinji vanongogara bani chavari kuita chaichaicho hapana. Saka tasapurazi chinhu chokutoti chinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kushoshandira imomo manje, kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake. Hazvina zvasinotipa, ndovanha kutouraya nyika ivavo.
Makadi henyu vashamarari veStudio 7 mose, pamwe chete navateereri. Zita rangu rinoitwa Pinias Mangena, ndiri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha, ndinobva zvangumberengwa pavataga. Nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika, havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakazviwa navamogen tsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika kumberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadliwazve nemukomana wechidiko varamba. Tarisai zve zvava kuitika, vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya. Vata ndiwa futi, vagora mbira futi pachigara. Tichingora mba tichivona na amo ya tiri kuona ya. Inda wana makure 43, Parisi. Asi andina hata ndati ndavunga nitaseza hito wanana baba wedu kutivano shanda wachibatuba penje. Tarisai kuti 43 years kweni wana wangu wachabatana ni. Haa izi zuda maridae wapindira. Nukuti chavano nguda kungo tungamiri ya sabamu nanga kwa ndio unazo kungo ti kungo dawa hawo kuwa mtungamiri ili zesuari munu wakashanda za kanyanya mawondo ya chimure inga wano unazo kuti kuwanga tenu kutendwa kwa wako tungamiri ya Zimbabwe but izi zuda kutidae wachimbo istanyika kwa tingase kwa woshua ere tuli mnyika zawamu kui kwa makwere kwere asisu nyika edi inezo zakati kwa nina tatenda
Magadi zenyu watigiri vashamarari wa Studio 7 ndiri kuno hangu ku Zimbabwe kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu ku Zimbabwe especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika mbumbu mabasa chaiwo hatina toita sei zvatiomera vedu vekunyika ino ameno mwari takungozvisawo kuna mwari nayo vachamisa tongotiwo dai vakuvapawo chimuti ambo tiitirawo light munyika kutaura chokwadi achapfirirwa chokwadi isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaiko toitei munyika yeZimbabwe zvakaoma vedu vangu zvakaoma tingodi kunyepa takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe upenyu hwedu hwakatooma chaizvo
kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe Doza kafanana na Mnangagwa. Mnangagwa na Mugabe. Wakafane wanu wa hii. Wanja mkuramu ambrela ime. Kana ambrela ya kachoba ni meku. Weze wanu zarafa nene. Doza kafanana na Mnangagwa. Uye Mnangagwa wanye damu ziko. Agu hili kwa jeroza wanu. Uno kuhila kwa jeroza ke. Agu honi. Kunga mili ya wanu. Uno chonga wanu. Saka kana bakadero kaya babu. Hapana president. Wane munu. Uno chunga mili ya nyika. Wakapamba president sematorira vakaita mugabe vakapokonyora kupokonyorera chigaro chacho kupokonyora ino chigaro chavakaridza kuti chigaro chikavhunika vagara pasi mai saka vavana vakava vadi kutonga vavana dai vachipedzera nokuti chazara kurendeza nyika yepi iye izimbabwe yotorendezewa muchau hamunanga gwari mwezi vaifumaiti ndakarendeza ngochava nomoti kuti
Avo vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo tinotambira zvikare mameseji anobva kuvanhu vakawanda vana Emmanuel Nyakonda baba Winnie Rauchi Desmond Lera Ryan Swizer baba Rauchi nevamwe vakawanda vari kutumira mameseji pari zvino ndinoimba kuti muri kutinzwa kwamuri ikoko aya mashoko anga asinei nechekuita neStudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Dutu mpengo rinonzi Cyclone Kenneth rarova zvine simba chiwiche mayoti chiri muIndian Ocean. Iko zvino Cyclone Kenneth inonzi yakananga kuMozambique uko inotarisirwa kusvika neChina kana kuti tishanu mangwanani. Vanoona nezvamamiro ekunze vanoti zvinoratidza sekuti Cyclone Kenneth ichava nesimba shoma pane Cyclone Idai. Mazana nemazana ezviuru zvevanhu nezuro China vakaforera kutonga kwevanhu vasiri mauto. Kufora uku kwakaitika mushure memauto emuKhartoum Sudan nemapato anopikisa abvumirana kuumba komiti yokupedza kusaurirana kuripo. Vanhu muSudan vari kuda kuti mauto asave nechekuita pakutongwa kwenyika. Gakava pakati peAmerica neChina riri kuramba richienderera mberi pamusoro pemavhiza anopiwa vana muzvinafundo venyika mbiri idzi. Izvo zvaikukonzera kutya mukati mezvefundo kuti kuomesa kwawanikwa kwemavhiza, kuomesa kuwanikwa kwemavhiza pakati penyika mbiri idzi kuchakanganisa zvakadini nyaya dzezvedzidzo. Makaterera kustudio 7, anemi muchirongwa Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoseph Biden nezuro vakabudisa mashoko ekuti vari kukurudzira kuve mutungamiriri wenyika. VaBiden avo vaimbova seneta mudunhu reDelaware uye vakaita mutevedzeri wavaBarack Obama kwemakore masere vane makore makumi manomwe nemapfumbamwe. Pari zvino vari kukwidza vave makumi maviri nevatatu. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOregon vatatu vakaparura vanoti pane vose vari kukwidza hapana ane ruzivo serwavaBiden munyaya dzezvokudzidzana nedzimwe nyika zvemutemo uye nezviri kuitika mukati menyika. Tabata vakapurura kuti tunze maonero avo.
Chandiri kuona ndechekuti zvinoratidza guta ruzhinji ruripo yamingati demokrasi pakuti tinenge tiine macandidates vanokwikwidza vakawanda. Saka zvinhu zvinonakidza semuenzaniso kupinda kwavaita vaJoe Biden vaimbove vice president vapresident Obama vapindawo, zvinhu zvinonakidza kuona vanhu vakawanda vachipinda vachidawo kukwikwidza kuti vakwanise kutonga. Asi pakutonga kwavari kuita hapana, pakukwikwidza kwavari kuita hapana anotyidzira mumwe, hapana anorova mumwe, angoda kufunga kuti anokwanisa kukwikwidza ari kungopindawo opuwawo mukana wake. Ahwina hadyiwa dyiwa, hapana zvekutyisidzirana kana kurovana.
Mataura pamusoro pava Joseph Biden, munofungei pamusoro pavo?
Vazhinji vanotaurawo kuti ruzivo rwavanarwo vaBiden neunyanzvi hwavainawo nekuti munhu agara mumutambo iwoyo wekutonga nyika, zvinhu zvingangobatsira nyika ino kuti iende zvayo mberi zvakanaka, nekuti vanenge vashandisa ruzivo rwavakamboita pavaimbotonga. Saka zvinovawo zvinhu zvakanaka. Dzimwe nguva mwanota vamwe vanhu vakura nga vachibva mumasimba ekutonga, asi kana ari munhu anga achiita zvinhu zvakanaka odzokera zvekuda kunotonga, vakawanda vanozvitambira vachifara.
Kana makatarisa vaBiden, chii chavari kuuya nacho munharaunda iyi?
Kupinda kwavari kuita vaBiden, munhu ari kutopinda achitoziva kwaari kuenda, nzira dzacho ari kutodziziva nekwaakananga anokuziva, zvokuti haasi munhu mutsva mumutambo uyu kana mucongress. Munhu uyo agara atorimo anotoziva zvinonakira vanhu kana zvinoipira vanhu uye zvekutoita sei kuti zvinhu zvigadziriswe. Munhu ane unyanzvi zvichienderana nekuti zera rake nenguva yaakagara achiita zvinhu izvozvo, zvinovapa mukana wekuti vakwanise kunyatsoona kuti chii chiri kunetsai zvino uye zvekuti vangazvigadzirise sei nemaonero wavanenge vachizviita semunhu anga ari kunze kwenhandare. Vakwanisa kuchinozviona manje kuti vangaitewo sei kuti vabatsire nyika ifambire mberi.
Tinoona kuti vaBiden vana makore makumi manomwe nemasere, munoona sekuti izvi pane zvazvinokanganisa here?
Izvi hazvina chazvinokanganisa kana munhu uchitonga neunyanzvi uyezve uchitonga nezvinoda vanhu. Zera ndirinotounza unyanzvi kune mumwe mukana, achitotoona kudzimwe nyika zera rinogona kukanganisa, asi munyika ino semaonero atinozviita wese zera harina nobasa rese. Inyaya yekutoti munhu anotouya neunyanzvi hwekutotonga zvokuti nyika inoenda mberi zvayo vanhu vachifara. Uyezve chinonyanyokosheswa semunyika muno kuti vanhu vawane zvavanoda kuti vachiguta nekugara pakanaka vachiwana mabasa. Zvinova ndizvo zvinokurudzirwa kana munhu apinda achida kutonga achishandisa unyanzvi hwaanahwo.
Vatapi vakapurura vari parunare neStudio 7.
Matineza, 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 mat
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzimwe nyanzvi mune zvamari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiriri weUganda Yoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.